takatanga kuunza mari yeziki yakanga ichingoshandiswa chete ne20%. Zvikamu zvekushandisiwa kweziki zvatokura petakaviri chaiko kusvika kuzvikamu 40 zvamuzana kuda kusvika pa40%. Saka zvinoreva kuti mari yedu yeziki yanga ichitambirika uye yanga yakatyama.
Pari kuitwa sei kugadzirisa nyaya yekuti vanhu vakwanise kuwana mari yechenji?
Nyaya yechenji yakanga ichemwa nayo nevanhu. Tikaongorora tikaona kuti dambudziko riripo mukuti panga padambuka pakati pebhengi, Reserve Bank nemabhengi, nekuti Reserve Bank inenge ichipa mabhengi mari sipe vanhu, asi mabhengi aya oita dambudziko rekupa vanhu vogara vane mari dziya isingazosvikiki vanhu. Sapanga guru rehurumende rakapindira rikatora basa iroro rikati pazviteshi nepamwe pese pakaungana vanhu vanenge vane makioski avo vachiita urongwa hunonzi swipe for cash. Hakuna munhu anofanira kuchema dambudziko remari remazidzi.
Ko vamwe ka vagwanyanya vari kuti bhanga riri kuti mari iri kushandiswa zvakanaka, yatambirwa zvakanaka, asi zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari nemagwaro ekufambisa zvichiri kutengwa nemadhora ekuAmerica nemimwe mitero
zvinofamba nehwaro hwazvo, hazvigoni kuitwa nezuva rimwe chete. Idambudziko ratanga tinaro remakore akawandisa, hamugoni kutarisira kuti rinogona kurapwa nezuva rimwe chete. Aiwa, patatanga tatangirawo ipapo, asi vari kusvika kwese, kusvika kumafuta edzimotokari, kunosvika nematamba ekufambisa anotaura iwawo. Asi tiri kuti tinongotanga tagadzirisa zvanga zvinyanya kutinetsa, chinda kusvika tazosvika ikoko